President Ratiwo Pava Shanya Kufungu in the Midlands, Ba Yenda Kuno Bakuro Chema, Bachira Zika, Mboneni Nguwe, whom he declared as the citizen and a champion for change. Varwaziwa Zikuru, Asi Vanoti Murekwa Nguwe, Izwe kuti mwari vanavo mwari vanga vachi vanoziva zvikuitika and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwamboneni husaite hwakangorasikira chisipo vasanganazve nemwana wamboneni anonzi Bongi Nkosi Nguve. Vakatai waka mwana uyudaya kacheketwa na mwari tichiramba tichiita basa raitwa na baba.
Takamboona mhuri yekwa Nkube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNkube vanga vasiri nhengo yebato iri. Zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa, zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti inobva kupi uye yanga yatanga nepichokwari ndechekutika vachamisa mutungamiri webato guru reTCC vanga vari kumariro ikoko kutaura kuno nhasi vachifamba neutungamiri nedzimwe nhengozve dzebato reTCC nenyaya yekuti modeni aishandira kusunungurwa kweZimbabwe.